government.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu ndira 12/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti havasati vatambira matsamba ekuvarambidza kukwikwidza sezvakavimbiswa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. South Africa yokurudzira dare reInternational Criminal Court of Justice kuNetherlands kuti rimise nekukasika kurwiswa kuri kuitwa muGaza nemauto eIsrael. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu kuti vadzike mitemo inoomesera vemabhazi vari kukonzera njodzi mumigwagwa. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa, vaOstalo Siziva vekupela ndaba Mpopoma navaAmos Chibaya vekumukoba North vanoti havasati vawana magwaro ekuvaendesa kumatare ari kufamba achitaurwa padandemutande nevari kuzviti nevatori venhau vachiti zviri kubva kuna vaSengezo Shabangu vari kuzviti ndo munyori mukuru webato iri ekuda kuvaendesa kumatare kuti vasakwikwidze musarudzo dzemabielections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. VaShabangu vave nemazuva vachitaura nyaya iyi apo vari kukwikwidza vari kusimbaradza zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro. VaShabangu vakanzwiwo nedare vambomira nyaya yavo yekudzinga vanhu kusvika nyaya iyi yapera kumatare. Asi vari kuti vanokwanisa kumisa vanenge vashandisa chiso chavaChamisa pakunyoresa kukwikwidza kuZEC. Magweta avaChamisa akanyorawo tsamba kuZEC achiti vaShabangu vasashandise chiso chavaChamisa vasina mvumo yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata vaShabangu.
Tiri kufamba nendima but munoziva kuti vanhu vari kubva kumaholidays mari zaperera kumaschool fees asi hachizokangamawo kuti kune mabielections, asi tichazofamba nenzimbo tikwikwidza ivavo vari kukwikwidza kuelection kuti vakunde so that ZANU-PF isa 1/2 majority. Saka tiri kukumbira kuti ruzhinji ruende kunovhota kuti tirambe takabata masits ayo chachakahwina.
Kune nyaya dzakamboitika futi kumashure uko dzekuti paizoita madouble candidates kumaconstituents uko. Makadzigadzirisa zvakadini tichienda mumabielections uko?
Iyo nyaya iri kumatare asi chamirira matare even the last time nyaya yacho yakaenda kumatare. Saka kune matare emhosva ichazotongwa kumatare huru ekuhigh court. Saka chinofungidzira kuti high court of Zimbabwe ichanzwa nyaya iyoyo yobuda nechi ne ruling on that matter.
Mune mashoko amungasire vatsigiri venyu here?
Tiri kuti vanhu tinonzwa kune ma mistakes shoaita chema leaders chiruzinzwa zvichemo zenu tiri kugadzirisa pamunochema ve diaspora vakutaura chiri kunzwa vekumapoto akasiyana Manicaland, Maswingo, Harare, Mashonaland, Mateveleland chiruzinzwa zvichemo zenu tiri kugadzirisa munoziva kuti tiri vanhu venyama zvinombokanganisa apa tokanganisa apa asi tiri kugadzirisa kuti musangano wosimba musangano unofanira kuenda kucongress musangano unofanira kuita mastructures musangano unofanira kuita constitution musangano unofanira kuita manifesto musangano unofanira kuita policy conference musangano unofanira kuitwa collective decision making process kuti kusaite munhu one anoita madecisions kusaite macriminals anoita madecisions emusangano.
Vanga vari kuzviti ndo munyori mukuru webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vasengeso chavangu vari parunare kuvulawayo naIvanzi Sininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivanzi abatawo mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi kuti tinzwiwe divi ravo.
Gadziriro dzesarudzo dzemabyelections dziri kufamba zvakanaka, hatina dambudziko ratofatarisira kusangana naro. Zvakaitwa zvakaitika pasarudzo dzakapfuura pakamiswa vanhu vedu kuti vakonteste zvakakanganisika zvikuru, handizvo zvinofanira kunge zvichiitwa. Bumbiro renyika yeZimbabwe rinotendedza mumwe nemumwe asina criminal record inozikanwa pamutemo kuti ane kodzero yekukwikwidza nekuvhota pasarudzo dzinenge dzichiitwa munyika.
Tingada kuti titarise kuti zvakamboitika pamashure apo matanho amakatora sebato anodzivirira kuti zvisaitike zvakare ari kushanda here?
Ari kushanda zvikuru semaziviro amunoita. Dare rakati vachavangu vambomira misikanzwa yavaiita yekurekola vanhu zvisiri pamutemo. Saka kutaura kwatiri kuita nhasi, vachavangu havana masimba kana kodzero pamutemo yekurekola kana ani zvake wemubato reCCC. Vakamiswa vakati zvakaitika zvakakanganisika, saka ngavambomira kurekola kusvika nyaya yacho yapera kumatare edzimhosva. Saka pari zvino havana munhu avanokwanisa kurekola. Ngavasaramba vachivhundutsira vanhu nenhema vachiti vacharekola vanhu. Havana simba rakadaro, havasi nhengo yemusangano wedu, havasi mutungamiriri kana official womusangano weCCC.
Tinonzwawo kuti kune dzimwe nhengo dzakanyoresa kupinda musarudzo idzodzi asi vachimira vachinzi independent. Zvine zvazvinozokanganisa here kufamba mberi kwebato?
Hapana chinokanganisika kufamba mberi kwebato. Sebataura ndinoita munhu nemunhu wese wemuZimbabwe ane kodzero yokukwikwidza mumasarudzo dzinenge dzirimo munyika, nekuti anokwikwidza akamira sani zviri kwaari, zviri zvakagadzikwa nemutemo watinoti bumbiro remutemo wenyika. Ikodzero yemunhu sekumira nekukwikwidza musarudzo akapfeka heti yaanoda kupfeka.
Mashoko enyu kuvatsigiri vebato nemhuri yeZimbabwe amungasiye ndeyekutiwo kudii?
Mashoko makuru atingasiyire vatsigiri nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti ngatirambei takatsunga tidzosere vatungamiriri vedu vatanga takasarudza muna August vakabviswa zvisiri pamutemo neZANU-PF ichishanda navachavangu. But chikurusa ndechekuti ngatirambei takadzvanya panhau yekuti Zimbabwe inofanira kuenda kusarudzo. Idzva dzichabuditsa mutungamiri wenyika ari iye anodiwa nevana veZimbabwe, kwete mabiridziro atakaona achiitwa pasarudzo dzakapfuura.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naIvanzi Sininga weStudio 7. South Africa nezuro yakakurudzira dare reInternational Criminal Court of Justice kuNetherlands kuti rimise nekukasika kurwiswa kuri kuitwa Gaza nemauto eIsrael, ichipomera Israel mhosva yekuuraya vanhuwo zvavo vechiPalestine. Asi Israel iri kuramba kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo muhondo yayo neHamas, ichiti iri kurwisa muGaza senzira yekuzvidzivirira uye iri kuda kuparadza Hamas iyo yakairwisa musi wa 7 Gumiguru gore rapera. South Africa yakakwira kudare iri ichida kuti rimise hondo iyi nekukasika. Ukuwo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken, vakati nezuro nyaya yeSouth Africa iyi haina umbo hwakati tswikiti. America inotsigira Israel ichiti Hamas inopfurikidza mwero. Mukusiya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Saka inyaya yekunzika pamberi pedare ICC and inyaya yatinotarisa kuti ichaita nguva yakati rebei paSouth African Authority nyaya inofa kutongwa nekukurumidza because vanhu vari kuparara kuPalestine.
America iyo inozivikanwa kuti inotsigira Israel muhondo iyi inoti South Africa haina humbo hwakakwana panyaya iyi. Zvino zvazvinoshandura here kudare iri?
Hongu America ine maonero ayo panyaya iyi. And tinofaudza kuti America ipachirungu yatingati ally yeIsrael. And pakatanga hondo iyi America yakatokurudzira Israel kuti ive ichizvidefendawo kubva kumauto eHamas. So hapana imwe mhinduro yatati yatimbotarisira kana yange iri nyaya yekutarisa matv pakati pekusapota South Africa kana kuti Israel kongochaita America. America inge yagara ichingosungoso supportawo Israel. But mashoko iyo handioni senge amechangave achiafecta kuInternational Criminal Court because majaji anosita kuInternational Criminal Court anobva kunyika dzakasiyana-siyana. And uyezve anenge ane maonero anenge angachionawo kuti icho chokwadi here vanhu vari kuparara kuPalestine and also vanenge vachinzwa humbowo kunongochibvawo kune vanhu vanganzi vangave vari on the ground maevidence aripo.
Iyo America inhengowo here yeInternational Criminal Court uye zvekuti ingaremekedza mutongo uchabuda kudariri?
Iyo America haizi signatory kuyatingati Rome Statute and uyezve haina kurecognize yatingati jurisdiction kana kuti simba rekoti iroro. So hapana influence yatingati America ingave inayo kuInternational Criminal Court koko because ivo havastoriko and havatotarisiwo kana kukuremekedza zvemutongo unobuda ikoko because ivo they are not a signatory to the Rome Statute.
Kune vamwe vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiendeswawo kumatare akaita saiwaya nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kubva kare munguva yegukura hundi kusvika parinhasi. Zvinokwanisika kuitika here izvi tichitarisa mashandiro eICC?
Zimbabwe seAmerica haizi nhengo yeRome Statute, hairemekedzi yatingati dare irori reInternational Criminal Court. So hapangave pane imwe nyika inokwanisa kuendesa Zimbabwe kuInternational Criminal Court because ivo vagara vasingarecognize the jurisdiction kana kuti simba rekoti iyoyo. Takatarisa nyaya iyi iri pakati peIsrael neSouth Africa, tikuona kuti dzese nyika idzi inhengo dzeRome Statute and inhengo mbiri dziri kuendesana kudare ravanoremekedza ivo pachavo.
Saka inzira dzipi dzingakwanisa kutorwa kuti nyaya dzakadai dzinge dzichisvitswa kudare irori?
Kuti nyika iye ichiendeswa kuInternational Criminal Court inofawo iri a signatory kuRome Statute, of which Zimbabwe is not part of the Rome Statute. Establish a court iyoyo. Yechituu yacho inokwanisa kuti Zimbabwe ive ichikwanisa kuva ichienda pamberi paICC referral from the United Nations Security Council. And kuUnited Nations Security Council ndokwatinoona kuti kunogara nyika dzakaita sana Russia, nyika dzakaita sana China, dzinenge dzine mafito powers. Saka idambudziko rinozokwanisa kuti riitike kuti pakuonekwe pachiita kuti nyika dzese idzodzodzo dziri muUnited Nations Security Council dzive dzichiwirirana kuti nyika yakaita seZimbabwe iendese kuICC because tinoziva kuti Zimbabwe inodyidzana nenyika dzakaita sana China, inodyidzana nenyika dzakaita sana Russia, zvokuti kana pakangozoita mutauro wekuti Zimbabwe itaurike ichinziendese kuICC tinoona kuti panokwanisa kuita anonzi mavito.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vafelix mona kuti vadzike mitemo yekuomesera vemabhazi ari kukonzera njodzi mumigwagwa nekumhanya kana kusatevedzera mitemo. Izvi zvinotevera kutenderera kwevhidhiyo inoratidza mumwe mutyairi webhazi rinonzi Muzanzi Express achivharira imwe rori kudarika mumugwagwa nekupotsa adhumana nedzimwe motokari. Mutyairi uyu akambomiswa basa uye vamhona vakavimbisa kutora matano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vamakiwa kuti tinzwe maonero avo.
Nokuda kwokusashanda zvakanaka kwatiri kuona kuCAG, tiri kuona kuti kuna mapassenger abuse, kuna mapassenger infringements. Kwoita njodzi apa nepapa idzo dzasiya vanhu vazhinji vashaika, zvakare vanhu vazhinji vakasara vana mavanga.
Saka imiwo sesangano rinomiririra vanofamba mumigwagwa umo, muchitiwo kudini nezviri kuitika izvozvizvi?
Nokuda kwaizvozvi, chikumbiro chedu chatiri kuita kuna baba mutungamiri President E.D. Munangagwa, pamwe na Honorable Felix Mona, Minister weTransport, pamwe neHome Affairs Minister, kuti vasuspende maoperations aCAG for 6 months kana kuti gore, apo pavanenge vachiita investigation kuti chii chiri kutora nzvimbo mukati mekambani iyi. Izvi zvinoenderana neRoad Motor Transport Act. Asi ega CAG watingati susu anenge asuspendwa, Munga akambosuspendwa, Rimbina Zebratis vakambosuspendwa, vakaiswawo paunder investigation kuti upenyu hwavanhu huchengetedzwe.
Panewo kunongedzerwa kunoitwa vatyairi vemabhazi, nyaya dzemijaho, nyaya dzekudzingirirana mumigwagwa imomo. Mungatiwo mashoko amungavape ndeapi?
Regai ndikumbire kumapublic service vehicle drivers kuti ngavatevedzere maspeed limits pamwe nokutevedzera maroad regulations.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunari naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndambotaura hangu pamusoro peuyo mutauriri weZANU-PF anonzi Farai Marapiro. Zvaari kuita izvi ndo zvaingoitwa naTafadzwa Mugwadi. Patichitarisa imone Tafadzwa Mugwadi ari kupi zvinezvi, anyarara achiti zii, ndo zvichazoitikika kune iye iyo anonzi Farai Marapiro. MaFarai Marapiro, hatimutarisei, ichasvika nguva yake. Chashika nguva yake, muchamunzwira tsitsi, ndatenda hangu.
Maserasei paStudio 7. Ndinoda kumbotaurawo zvangu pamusoro pemurume uyu anonzi Pupuraito Garepe. Zvimwe zvacho vaingodzidzisiwawo naPassion Java kuti kukapusa ndokuti uite mari ka, asi kupusa kwake kwazonyanya murume. Angataura kuti hatisati tamboona bhajeti rakaisvonaka zviri kutaurwa naMutuli Ncube zvokubata vanhu veZimbabwe chibharu. Ndokuve kurobha, hapana vanorobha vanodarika hurumende yavakafuma yekunyeperana.
President wedu achamisa nenyaya yemaelection akaitika wakangonyarara. Pati pamarari avo ndo vaitaura kuti this time hazvikoni. Ndakatsika makona ese, pati izvozvo vakangonyarara. Havana kana mafeedback vavari kutiudza kuti zvakamira sei. Isusu tatomusaga. Saka isusu tiri kuti maelection akatopera here kana kuti tongonoblema ZANU-PF? Bozi taitoziva ZANU-PF inetsotsi, but President chamisa waifamba achitaura kuti inini hapana chitsotsi chavanoita. Ngavachitipa mafeedback ana zvakaramba kuti Zimbabwe zvakaramba zvandaitaura zviya zviya, toita toona todii.
Vanobhowa vanhu veZimbabwe. Iye vidhiwiko haasi mbowa President wenyika. Ndikeateka, awanwetu anoto nikikirezo, ndikeateka, we know them, kuti ndikeateka, tiku zvizwa zvese, imimwe Studio 7, mungora mbobu chungoti, President we Zimbabwe, President we Zimbabwe, manje apana, zvichabuda pachena, zvichabuda hazvo, nerimwere gore, kana zvikaita 5 years, zvinobuda chete.
Tinokumbira muti kubvunzirawo kuti kuZANU-PF kuseko vachingosimbirira nokusunga Osalatusiziva vanomusungireiko, vanomushungurudzireiko mwana? ngaamuregedzai campaigning yake door to door campaigning yake atore penandava yake akagara akahwina ngatiseiko zano achidaro achiita utsinye kutumira mapurisa mapurisa achingovhiringidza misangano yeTRIPC yese anongada kuti vaende kunoita tokumbira muti ubvunzire kuti ZANUPF anozviitireiko nguva yakwana ngavachisuduruka pazvinzvimbo izvo
pano mangwanani mamuka sei ndiri kwavanhu muri kuchemana uye anoita ungana ndoro haasiye ega vatauriri vose varanda ZANUPF ndo zvavari iye taungana ndoro anonyepa mutauriri wemapurisa uyoyo ponyati anonyepa uyo zvowe ZANUPF uyo anonyepa anonzifarai marapira zvose handizi kuti vakadzidzisiwa kunyepa here kwavane vachiita zvimisangano zvavo zvinofarirana mukati musina majournalist izvo vane vachingodzidzisiwa kunyepa chete chero zvinhu zvikanzi zvaoma sei munyika vanhu vachingoti zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai unoti maticha anga apemberera kupuwa idzo nzungu dzamuri kuvapa idzodzo iko zvinochitarirai kuti kwai mari inofanirwa kushandiswa nomunhu pamwedzi mari 400 and something imuri kuvapa mari less than that saka zvoshandei vachaitei nemari iyoyo
nyaya ingoripo muzimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwatinawo uku huri kukundikana utungamiriri huripo huri kukundikana mupfungwa vari kuremerwa kutungamira nyika kutungamira vanhu vari kukundikana havakwanisi vana vevanhu tiri kutambura iko zvinozvo ininiwo ndiri kunokuwa kusouth africa tinongoshandiswa nevarungu ava vakutotora advantage nekuti takawandisa vamwe vari kubotswana uko vari kutambudzwawo ndizvozvo vamwe vari kuLesotho Lesotho inyika iri poor but mazimbabwe ari kutorarama zvakanaka kuLesotho kutiza kuzimbabwe nyika yedu tinoida asi utungamiriri hurimo une udzviiriri vari kuremerwa nepfungwa utungamiriri hwezimbabwe hauna pfungwa dzacho hadzina chikoro mukati dai mwari vatinzwawo mwari ngavatinzwewo
ndinoda kungotaurawo nezvenyaya yenzara iri kutaurwa mukati menyika iyo nzara iyoyo vamutori nquve pavakatura bhajeti vakataura kuti ivo tinowedzera mari dzokubatira vanhu nenyaya yekuti munyika makatarisana nenzara hakuna kumwe kwatinogona kuwana mari asi iko zvino tava kunzwa futi kuti hurumende iri kuti munyika hamuna nzara vakagadzirira zvakakwana mamilas achiti hanzi takagadzirira zvakakwana saka zimbabwe yacho yava nyika yeconfusion vanhu havachazivi kuti chipi chaicho chaicho asi nzara inotovamo uye mamilas avanga vasataura zvokuti vane chikafu chakakwana chokuti vakwanise kurwisa nzara nokuti chikafu chavo ichocho ibhizinesi vanenge vachitengesa rubatsiro runotongovako nokuti nzara ikatarisana nevanhu nzara inotariswa according nokuti vanhu vakohwa here kana kuti havana kukohwa kubva kumafamasi kana kumafamasi kusina chabuda chero mamilas akasitoka zvakakwana nzara inotongovamo vanhu vanotongoda rubatsiro nokuti vanhu vanenge vasina pokutangira kwete zvemamilas zvavo zvebhizinesi izvo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirei mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12024650318 iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti mamiriro evanhu pasi rose anogona vanhu vanogona kufa neuwandu nekuda kwekukuwadzwa nezvirwere muhondo dziri kuitika pasi rose kana vasina kupiwa rubatsiro nechimbi chimbi mukuru weWHO vatedros adhanom ghebreyesus vakataura nevatori venhau kumuzinda wesangano ravo kugeneva nezvemamiriro akaita zvinhu pasi rose vakashora zvikuru israel nekuramba kuti vanhu vemugaza vapiwe zvekudya nemishonga WHO inoti Gaza yakatarisana nedambudziko guru rekupararira kwezvirwere vakataurawo nezvematambudziko akasangana nevanhu kusudan neethiopia uko kune hondo zvakare rwizi rwemudemocratic republic of congo runonzi congo river runonzi rwazarisa zvarusati rwamboita mumakore makumi matanhatu zvokonzera mafashamo munyika iyi mose nemucongo brazzaville vanhu mazana matatu vanonzi vafa uye vamwe zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakakanganiswawo nemvura iyi. Iye zvinotomboenda kuna Tanonoka Wande achitipa maonero ehurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wetatu mumwedzi wandira gore rega rega, America inocherechedza nekurangarira Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. vakange vari mufundisi wechibaptist vachibva mudunhu reAlabama muAmerica, uye vakange vari murwiri wekodzero dzevanhu vachitungamira mukurwira kuenzaniswa kwemarudzi akasiyana-siyana muAmerica. Dr. King vakapfurwa vakafa musi waApril 4, 1968 vane makore makumi matatu nemapfumbamwe. Deno vange vari vapenyu vaizvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 95 nemusi wemuvhuro uri kuuya uyu. Mazuva airarama Dr. King aiva mazuva erusaro raganda munzvimbo zhinji dzemuAmerica, sezvo kunyange hazvo panga pari nemakore zana kubva zvapera kurwisana kwematunhu emuAmerica, vechitema muAmerica vakange vachinyimwa kodzero dzavo dzinofanirwa kupiwa zvizvarwa zveAmerica. Vachishandisa zvavaiverenga mubhaibheri uye zvainyorwa navaLeo Tolstoy vekuRussia, pamwe nezvaiitwa nekukurudzirwa navaMahatma Gandhi vekuIndia, Dr. King vakatungamirira vanhu vachiratidzira murunyararo, vachiramba kutenga mune zvimwe zvitoro uye vachifora nekuramba kuteerera, asi zvose izvi vachizviita murunyararo kuti mitemo yakanga ichibata vechitema ionekwe kuipa kwayo. Mugore ra1964 paramende yeAmerica kana kuti dare reCongress rakadzika mutemo weCivil Rights Act, uyo wakasainwa kuti uve mutemo nemutungamiri weAmerica panguva iyoyo vaLyndon Baines Johnson. Mutemo uyu wairambidza rusaro raganda munzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji rwevanhu, pamwe nekurambidza kusarura ganda mukupinza vanhu mabasa kana kusarura vanhu pamusoro pezvitendero zvavo kana nerudzi rwavo kana nekwavanobva. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti Dr. King vakazvarwa panguva yerusaro raganda muAmerica, asi havana kuora mwoyo sezvo vakatanga kushanda kuti izvi zvipedzwe. VaBiden vanoti kazhinji vanhu pavanonzwa pamusoro paDr. King vanobva vangofunga nezveufundisi hwavo nekurwisa kupedza rusaro raganda uye kurwira kodzero dzekuvhota, vachiti Dr. King vakange vachipfuura izvi sezvo zvose zvavaiita zvakanga zvichibva mukururama kwavo, zvichibva mukutenda kwavo. VaBiden vanoti tinobudirira patinotanga kuonana sevavakidzani kwete sevavengi, vachiti kubudirira hakusi nyore asi kunogoneka. VaBiden vanoti zvinhu zvinoita nani kana tikafamba pamwe chete tichienda mberi sevanhu vamwe. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande kuVoice of America Studio 7 kuWashington DC.
Kunau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kutanga mangwana kuIvory Coast. Suesvondo kuchatamba Nigeria neEquatorial Guinea, Egypt neMozambique, kupedzisira Ghana neCape Verde. Nyika makumi maviri neina ndidzo dziri mumakundano aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira bato reCCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti havasati vawana matsamba ekuvarambidza kukwikwidza kubva kune vari kuzviti ndiwo nyori mukuru webato reCCC vasengezo Shabangu. South Africa yekurudzira dare reInternational Criminal Court of Justice kuNetherlands kuti rimise nekukasika kurwiswa kuri kuitwa Gaza nemauto eIsrael. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gandeni.